Bhayisikopo rinonzi Lost Tongue rakatora makore anopfuura matatu kuti tinge tinoribika. Takatanga kunge tiribika mugore ra2012, mwedzi waNovemba tikasvika mukupera kwegore ra2015 tiri kungoribika. Bhayisikopo iri rinotevera mwanasikana anonzi iye Helena Steenkamp anogara munzvimbo inonzi Andersville kuKalahari Desert, uko kwaanogara vanozikamwa sokuti maKomani Sun. Komani Sun vanhu vari pasi peboka riya rinonzi vanhu veSun, vamanotaura vachiti maBushmen. Donzo renyaya ikatidingindira remufirimu iriri nderekuongorora kufa kuri kuita mutauro wavo, mutauro wavo nemakore anoita zvuru makumi maviri nemashanu 25,000 years uchinge wavapo, asi kuti pasara nevakuru vatana vanosvika ivo vatatu vanokwanisa kunge vachitaura mutauro uyu, vamwe vose vari kutaura mutauro weAfrikaans. Saka Helena akanga achitora matanho akasiyana-siyana kuedza kunge achidzidza nokutora mamatanho ekuti mutauro uyu usafa, utange uchienda panenge pachienda vakuru vatatu vasara vachitaura mutauro uyu. Saka ndiro basa rakange richingoita isu kuteverera naye nebasa raita.
Matauro eminye yekuchengetedza rurimi rwerudzi rweKhoisan harisi basa raifanira kunge richiitwa here nehurumende yeSouth Africa kuchengetedza mitauro?
Hurumende nedanho rainofanira kunge ichitauro kuti inge inochengetedza mutauro uyu, ende uye mudhokumendari umu munobuda nyaya dzakaita seidzodzo, vamwe vacho vekunzvimbo iyo yeKalahari vachitaura kuti hurumende ingada yakatora matanho ekuona kuti mutauro uyu semimwe mitauro inotaurwa munyika yeSouth Africa yakafanana naisiZulu, isiXhosa, Venda, ingada yakaitwa official language. Uyewo zvikoro zvekudunhu iroro revanogara vanhu veKomani Sun ava zvakange zvichidzidziswa mutauro uyu, kwete kuti pange panodzidziswa mumwe mitauro yakafanana neAfrikaans nechirungu. Uye zvatakaona mudhokumendari iroro, pane mukuru waidzidzwa mutauro uyu kubva kuna Helena uyu. Vakatangawo chikoro chavo sepamba pavo kuseri kwemba kwavanodzidzisa vana nemusomugovera kuti vauye vachidzidza mutauro uyu, asi hurumende haina kunge yada kubatsira chirongwa ichi kuti chinge chinosvika pakusimudzirwa nemari kuti pave kwechikoro chakakura chekuti vana vadzidze mutauro. Saka hurumende vanoti yakachikorewayo papo kuti inge rosimudzira mutauro uyoyu.
Riri kutambirwa sei bhayisikopo renyu iri?
Bhayisikopo ratatanga kunge tichobudisa iko zvino richangoripedza. Tinofara nemagamuchiro ari ro kuitwa, nokuti pokutanga tisati aribudisa kudhirinde kuvanhu pane vanhu vatakapa kuti vange vachiona vatipe mafungiro avo. Vazhinji vacho pavaitipa maonero avo vaiti vasvika pakukashamara kuti izvi zvinhu zviri kuitika kune mamatunhu here, izvi zvinhu zvinenge zvinorevei paunhu hwavo. Ende vakabvafara nemafirimirwa rakaitwa kuti vakativo pange pachiratidzwa unyanzvi mukufirima baka rakaitwa kubudisa magariro evanhu ava veKomani Sun nepavanogara, nzvimbo yavanogara iri nzvimbo yaizere jechi yavanoti maSt John. Zvese zvakanyatso kubuda izvi nemagariro avo vanhu vakange vachifara aro. Uye pari kupinda kufestival uku vakange vachishamisika kuti zvinhu zvinenge zvichiitika izvi here kuAfrica. Pamadhokumendari avakatora kwakatogwa 2 kubva kuAfrica, rimwe riri kuEgypt cause yavo isubva kuAfrica. Ende izvo zvinoratidzawo kuti vanhu vari kugutsikana nebasa rakatakaita pange tichiburitsa bhayisikopu rei.
Mune zvimwe zvamati mabika here kunze kwairo dhokumendari irori Lost Tongue?
Nemadhokumendari mapfupi atinoti mashort documentary atakaita anosanganisira vana Bush Trail, cause yamamwe anonzi Roaring Jet, cause yarimwe refu zvakare ratinoti feature documentary rinonzi What the Freak, ratinangotiro mapatch kana iro Lost Tongue. Nokuti mumasvondo mashoma ari kutevera tange tichikuudzai kuti renge riri kupi. Iri dhokumendari rinoratidza nezvekukanganiswa kwemagariro nezvowanikwa mudunhu reKaroo, nenyaya yekuti hurumende yeSouth Africa kwezvichienderana nedzimwe nyika vari kuzama kunge vachiwana gas kubva pasi mabwe emudunhu reKaroo, asi vachizviita izvi vanhu vari kuramba munzvimbo yavachiti hazviiti nokuti zvinenge zvichisvibisa mvura yavanenge vachifanira kunge vachimwa. Saka dhokumendari iri richange riripo zvakare richibuda, rakatopera rava nemafestival roradza shungu pazvinenge zvangoibva tange takuzivisa kuti riroradza mafestival api pasi rose.
Vamudzingwa achizvarwa cheZimbabwe, asi nemanzwiro andaita nehurukuro yatiri kuitai, munenge muri kunyanyoorerekera mukushanda muchitarisa zviri kuitika munyika yeSouth Africa. Sei makasarudza kudaro?
Tikati kusarudza, asi kuti pamwe izvo ndo zvinosarudza. Zvangoda kuziva vateereri zvimwe ndezvokuti nemabasa atiri kuita emadhokumendari akawanda emuAfrica, donzvo redu seungano rekuti tinge tinotaura nyaya yeAfrica. Kwese kwangoitika chinhu chatokwanisa kunge tichiita chiri muAfrica tinondoita. So pari zvino pane madhokumendari mamwe atingati mashanu anofanira kunge achipera mukupera kwegore rino, rimwe zvakare riri muSouth Africa rinonzi Die Trooper, kozi ariri kuSwaziland. yatotevera zvimandare neta zvekutora misananidzo asi tichibudisa nhoroondo yenyika yeSwaziland kuburikidza basa remusikana uyu kozviya rekumwe rekuli sutu rinonzi Head Boys apa lisutu rinozivikanwa nenyaya yemakomo inenge tichitevera vanhu vanenge vachiita zvokurisa mombe vari mumakomo asi tichiona futi nhoroondo yelisutu kuburika nedhokumendari iroro kunyika yeZimbabwe tine dhokumendari ratirikuita ratange tirikuita kubva mugore ra2012 gore rinotoratidza kuti tinge tinoripedzisa dhokumendari iroro rinonzi Bitter Sugar idhokumendari ratinge tichinge tichifirima kunzvimbo yechisumbanje pedo nokuchiredzi uko vakati pedo nechipinge kuri kutorebwa vanhu minda yavo kuti parimwe nzimbe inozogadzira biofuel tange tichifirima zviri kuitika kwemakore mana apfuura kubva na2012 and dhokumendari riringe riri kubuda mukati megore rinosati rapera rinonzi Bitter Sugar rekunyika yeZimbabwe
mune matambudziko amuri kusanganawo nawo here mukuita basa renyu imomo kanawo rutsigiro rwamuri kuwanawo kubva kuhurumende dzenyika dzamataura idzi
tatangana nematambudziko dambudziko rokutanga guru ndirekuti kamusha mabasa akada zvawawa mabasa anotora mari yakawanda ende kuti munge munokwanisa kunge mushana mari iyoyo mutanga maratidza vanhu amuda kunge muchipwanawo mari kuti zvatoda kuita ndezvizvi kamufa kutanga mambotoshanda mushandisa mari yenyu kuti munge munoratidza kuti zvatikuda kuita ndezvizvi sadambudziko guru inenge iri dambudziko remari rechipiri rimwe dambudziko rinyange riripo ndirokuti kugamuchirika pamwe nedzimwe hurumende kwakatisiyanei hurumende yemusouth africa inogamuchirawo vanhu vanenge vachiita basa iri nenzira yakasiyana asi hurumende dzakafambamwe neswaziland kana kuti nezimbabwe pane magamuchiro anenge vachikuitawo wozika vachiita basa rakada seriri rokuratidza matambudziko evanhu vatorerwa minda nyekuda kuti vanodaita biofuel hazvigamuchiriki zvakanyanya saka mamuita zvagonzo nachinai pabasa rinemuchiita munyika dzarasa izvozvo.